zvinoratidzakuti ivo vanokoshesa utano hwavo kundau vamwe vanhu vese ivo vanoti madokta afanhi kuwedzerwa mari. Havana basa nekuti zvipatara zvedu zvine mishonga here, zvine varapi here, zvine magetsi here, asi ivo vanopedza mamiriyoni mazhinji pamunhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi. Evaitora mari iyoyo vachiisa muzvipatara zvedu neivowo vairapwa pakanaka, asi havadi.
Chii chamungataurira hurumende ende kuchinzi munokwanisa kutaura nomutungamiriri wenyika, mungati chii kwavari nezviri kuitika izvi?
Ndinoona kunge zvinoratidza vanhu kuti hurumende haina hanya navo, asi iyo hurumende iwo ine opportunity iko zvino kuti varatidze vanhu kuti vanokoshesa utano. Dai vaisa mari muzvipatara, zvipatara zvagadziriswa, dai vapa mari kune vana chiremba vakwanisa kubhadhara. Muneziva mwedzi uno chete chete tanzwa kuvanhukadzi vazhinji vafirwa nevana, vachibatsirwa nevana nekuti hakuna vana chiremba vanokwanisa kuita ma-C-section. Zvakanaka kuti vakadzi vanogona kubatsirwa nanyamukuta kana delivery iri easy, asi madelivery mazhinji atinawo kumusha kwedu ndeyekuti mwana anenge ari muposition yekuti panoda kuitwa C-section. Pachidiwa C-section panodiwa chiremba. Zvino vana chiremba vasipo, vana vazhinji vari kufira mudumbu. In most cases are serious, maine mwana vese vari kufa. Saka zvinhu zvinotonida immediate attention. Ivo vari kuona kuti upenyu hwageneral hwakakosha, hatizvirambe. Asiwo upenyu hwemamillions and millions hwakakosha, sevasiri kuisa emergency nekudhila nemamiriro akaita zvipatara zvedu.
Dr. Dendere, nyaya iyi inenge yava nenguva ichingoramba isina kugadziriswa. Pane imwe nzira yekuti zvinhu zvingagadziriswa here?
Zviri simple. I think mari iripo, haisinei kuti mari hapana. Tikatarisa kufamba kunoita vanhu ava, mari iripo, vanongoramba chiri kuisa mari panodiwa nevanhu. Mari iripo, Zimbabwe haina problemu yekushaiwa mari. Mari iripo, mari vanayo. Dai vangonzwa tsitsi vaisa mari painofanira kunge ichienda. Madokta arapwa, mishonga yatengwa, zvinhu zvagadziriswa.
Munofunga kuti hurumende iyi inokwanisa kunzwa zvinotaurwa navanhu ikanzwa tsitsi?
Handifunge kudaro, sezvo mataura kuti nyaya iyi yane nguva ichitika. Kune vari kutreka strike, I think tapfuura 8 days iko zvino. Saka hurumende iyi hurumende isina basa nazvo. Vanongokoshesa zvepolitics. Tikateerera maspeech avo vanenge vachingotaura zvekuti hatidi vanhu vanoita mademonstration, hatidi vanhu vanotaura zviri pasi pemwoyo wavo. Ndosvika zvinhu zvakavakoshera. Izvi zvegovernance chaizvo havana basa nazvo. Vanongoda kuramba vakasimbirira pachigaro.